Very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Monday, June the 12th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on Live Talk, we're discussing the controversial selection process of a national hero following the conferment of national hero status on the late ZANU founding member, Reverend Dabaningi Sithole, who died in 2000. Born in 1920 in Nyamandlovu in Matabeleland North, Reverend Sithole was the first president of ZANU when it was formed in 1963, but he was ousted in 1975 after being accused of being a sellout. He then formed his own party, ZANU Nonga, following his ouster. Addressing invited guests at Emerald Primary School in Chipinge on Saturday, Defense Minister Opam Chinguri, who was standing in for President Emmerson Mnangagwa, said Zimbabwe might not have achieved its independence without the contribution of people like Reverend Sithole.
I'm the Commander-in-Chief of the Defense Forces. Wandituma kuti ndiite mabasa matatu. Basa rekutanga rakawamiririra nderekuti tikwanise kusvika tichibata maoko ekurasirwa patakaita nemukuru wedu waReverend Dabaningi Chandiwana Sithole pawakatisiya muna 2000 nekunyaradza zvemhuri iyi zvakwanisa kuitika muSecond Republic. Chechipiri, tauyazve netsamba yabva kuna president kumhuri. President wakamirira hurumende yawe ZANU-PF newanhu wese muZimbabwe. Zvakare wakamirira bato reZANU-PF iro rakatangwa naReverend Dabaningi Chandiwana Sithole kuti wakaanaunza kare kuti wapiwa ruremekedzo weNational Hero. Status yepamusoro-soro inopa udzamu kumunhu ane history yekusunungura nyika ino.
That there was Defense Minister Opamu Chinguri in Chipinge. Reverend Sithole's daughter, Dr. Sifiso Sithole Barrow, told the gathering that her family felt honored by the government's decision to declare their father a national hero.
Mugano between Zanga Chitwa and Avam Gabi, there's a Second Republic. Richatora Zongua, but Vari Pieta. Zero as a family minister, but Nepona can go and give her Pieta. Yeah, but as a super rabbit in his anti fire, but in Sukona politically, Vari could also be changed. Yeah.
Come on, I say, could you watch us? We are also a little bit better.
semunhu ari anogara akabatika semunhu mukuru inozi schedule yavo maybe ndiyaita kuti vachadzi kuuya baba pamba dzimwe nguva vakwanisi kuenda uku neuku saka handingati havana kuuya nokuti pane zvavari kutya kana kuti pane zvavari kuwanza chavatadzisa vanochiziva ivo voga zvavo
tini pane zvinhu zvamungada kutaura iwe here semhuri takanangana nenyaya iyoyo
semhuri ndingati kutangisa takunzwa kufema mweya wekuti nesuwo tiri part of Zimbabwe nekuti zvazviitirwa baba but not kuti baba vangachirwira kuti vaite gamba tinoziva kuti vakarwa nguva idzodzo and irutini inoitwa zvayo but kuti at least varemekedzwa
That there was Reverend Ndabaningi Sithole's daughter, Dr. Sifiso Sithole Barrow, speaking to our reporter, Godwin Mangunjiga, in Chipinge, and speaking on the sidelines of the gathering in Chipinge, one of young ladies, Ms. Jenny Murunda, said she welcomed the move by government to honor the late Sithole as a national hero. Let's hear what she had to say.
Tiri kuno ku Emerald kuchipinge tafara stereg tafara taudzwa nhorondo yawanda badingi Sithole vanga vaine kurudziro nehurumende zanopiefu tiri kuona kuti vakatisira gwara rakanaka utungamiriri hwairatidza wanga wakajeka saka tinozvitenda pamberi nezanopiefu
That there was a young lady, Jenny Murunda, in Chipinge, speaking to our reporter Mlondolozi Ndlovu. Studio 7 also spoke to a former female ex-combatant who shared her views on what she would like the government to do for people who fought in the Liberation War like herself. Va Oliver Chikumba, the Batore Citizens Coalition for Change, vaudza Godwin Mangunjiga, where Studio 7 kuti ruremekedzo rwegamba kuna vasithole rwakanonoka.
Tinorwona ruremekedzo rwakanaka, chero harwo rwakanonoka. Tanga tine tarisiro yekuti vaifanai vakatoitwa hero pavashaika 2000. Asi kuremekedzero hwauya zvavo chero vanga vasina kupuwa remekedzero taingoziya and munhu vese waiziya kuti Reverend Ndabaningi Sithole iye munhu mazuva zvataurwa nechizi ndiye wakaendesa president wenyika Nyamushi wemunangagwa 1969 kuhondo ndazwa a lot of zvataurwa zvese kuchinzi vakanida mastruggles akawanda sabotage yekuti tive nefree Zimbabwe saka ruremekedzo rwanonoka asi tinotenda chero rwanonoka harwo asi tinotenda kuti rwazouya it's better late than never.
Nengo ye Citizens Coalition for Change va Oliver Chikumba vachitaura na Godwin Mangunjiga where Studio 7. Stay tuned as we take a break. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, We bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages. Please go to VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And to discuss about the controversial process of selecting a national hero in Zimbabwe, we are joined at the moment. We have Senator Sekai Holland, and we're still waiting for Amai Margaret Dongo and also Dr. Urayai Zembe, who will be joining us as we go along with the program. Hello, Senator Holland.
Good evening.
Makadi.
And thank you for having me on Chiripo Makadi.
Aiwa tiripo, muri kunzwa imi manga muri mumwe avo vakakwanisa kuenda kuChipinge, asi vazhinji vari kuvunza kuti ko selection process yacho yakambomira sei yekuti after 23 years munhu ozonzi iye ave gamba.
I think chosanda kuparisa kuti muZimbabwe tiri vanhu vari kugara takashurungudzana tichishurungudzisana. Vamugare vanga vachifanira kuti dai vakaita iro ribasa, asi havana kuriita basa iri. Vakuzoita izvezvi ruzhinji patakaenda kuChipinge takafara kuti vanga vachifara kuti kwazoitwa seremoni yakaitwa. Nyaya iyi yakatanga kare vamunangagwa vachipinda. Kana muchiteerera zvavanotaura purezidhendi, vanenge vachitaura kuti tiri kuda kuvaka nyika yedu sevanhu vamwe, unity. Tiri kuda kuvaka nyika yedu, hapana the United Nations Sustainable Development Goal ya 2030. No one will be left behind. Hapana achasiyiwa. Hapana nzvimbo ichasarira. Ndiyo slogan ya President Mnangagwa and the United Nations, and inoti towards 2030 muZimbabwe vanoti middle income country. Masustainable development goals aya ndiyo aita kuti vamunangagwa from day one vati nyika haivakisi vanhu vasina kubatana. Asi nokuti munyika yedu tashurungudzika tichishurungudzana, hatiteererani, zvatora nguva iyo yakareba kudai. Ndaichitoda kuti isu as the Ndabani Mitshoni Foundation, Reverend Ndabani Mitshoni Foundation, tanga tiri vanhu vanoshanda nemhuri as vanhu vanotsigira, nokuti vazhinji muZimbabwe kana tichitsukirira vanhu havauri kuti pakutsukirira apa hongu vanhu vanotukwa vakashaya kare, asi mhuri dzichiripo, vateveri muvanhu ava vachiripo, vanorwadziwa. So isu pakutanga tichinzwa kuti pane mutauro uyu takangomirira kuti tizwe kuti mhuri ichaapprichiwa sei. Hai, vanga vachi slowly fambidzana kuonesana kuti zvinhu zvingarongwa sei. Zvinhu zvakadai hazvidi kungomhanyiswa nokumhanyira, nokuti there are people's feelings. Vari kufamba havo slowly but surely. So zvatakaona izvi is one small step forward. And vanhu vatarisira kuona kuti okay, pakusvutisana fodha pane mastezizi mana. Pane steji yokutaurirana chokwadi kuti zvinhu zvakafamba sei. Kwozouya steji kwataurirana chokwadi, mashona anoti tinoripwa, ngozi inoripwa. Ile steji yachitasvika. Steji yechitatu ndeyekuti kana chokwadi rataurwa vanhu vahurirana, pakunzi kanoripwa, pane forgiveness. forgiveness iyi inoitwa iziri musati vatanga basa mabvumirana kuti based on these facts taakuzodai pamunenge vaita forgiveness ndipo panotanga reconciliation nokuti reconciliation inenge yakurapa mweya yevanhu varwadziswa chaizvo vemhuri.
Maybe if I can interrupt you there, Mrs. Holland, and just go into English. Do you think that President Mnangagwa is correcting the mistakes of the late President Mugabe?
We don't want into Sevan of Abazera to look forward ever, backward never.
Mm-hmm.
What we need to do is to understand it is to be a peace builder. In peace building, you look at what has happened now. In Indonesia, the President Mnangagwa, he's got the guts to talk down. And if you were there, with Terera, Honorable, or Pam Chinguri, Vachirava, in Honorable, the Sivajole, we get Makutipaka town. Panga Patina Mutfaro, crowd. And we could understand the one of Bakure, kuti vanhu are shocked and surprised that this has happened at last. But as elderly people, it should, we want people to understand that president will send over and over again. Let us take that what he means and do it where we are. The situation is warm Muno Zimbabwe, Yaka Woma. Yakaona, and we are very grateful to our people in the diaspora. But if you are not a person,
mm-hmm.
So what I told President Mugabe, he finished his work. What President Mnangagwa is doing, we as peace builders are standing with whatever positive comes from government, comes from fellowship in society, comes from communities, comes from the churches, comes from traditional leaders, everything that is positive. Because the master of Zimbabwe must be done with love. Love conquers all.
Uh-huh.
And we must deal with peace with love and positiveness. And we must look at the positive that everybody will and build that. For the negative, let us understand how we actually eliminate negativity. Keep us running together as one people.
Mm-hmm. There are also a lot of people that are following our program, and one of them sent in a question to say, who should be involved in the selection of a national hero? Some people say, you know, the process is very partisan.
No, let us be honest. It should be different.
Go ahead.
And I think in this methodology of going to the people, vanhu vese vanoziva kuti vanhu ava ndiwo maheroes edu. In fact, at this stage, let us look at this thing differently. Kuti pakasira vanhu mudunhu, ma monuments should be allowed. Panozikamwa kuti pakaita mabattles, people should be allowed to explain the kind of winning that is good for them. Zvakasiyana. Stories, plays, poetry, books. It's also the Dabadin Historic Foundation. Takatari Sananoku, Wona Kutubabuku, Aro Ese, and Avaka Yora are republished. Takatari Sananoku, Reverend Dabadin Historic African Research Center, the Kutinoku to Kugana, Pune Reverend Historic Avenue. Dabadin Historic African, Yakaikana Kwamen Kruba. We have the Dabadin Historic Foundation Scholarship. Tirikuda kuita an annual Dabadin Historic commemoration of lectures. Tirikuda, this is our program as the foundation.
Mrs. Holland, if you can please hold on, I need to take a caller and I'll come back to you. Hello, caller Makadi.
Timaswera sei makadiko.
Aiwa taswera tiri kutaura nani muri kupi?
Tana vamoyo mfundisi South Africa.
Taurai zvenyu muri kunzwa iri mudandaro nasi tiri kutaura pamusoro pekugadzwa segamba kwa Reverend Ndabaningi Sithole vakatisiya muna 2000. Taurai tinzwi.
Regaini kwa seva teriri ni vata resilese studio seve chikwasa futi na amai Holland varikutaura nevacha zoya wa zembe nevamu no na wili pondeo kuti zinu zirikutaura amai Holland chekutanga ndizi mgoto wa turo varikutaura kuti kanzula kufaka foundation ya vare hizi ni tole wandava ningi tole vaka rasha kare munaona dimwe nguva zinu zinu shamisa nokuti vasitole vachidzingwa musangano wezanopfiva vanova munangagova ivapo vose vakanga varipo ivavo sazvino zvinotishamisa kuti nhasi unova kupuwa ruremekedzo wegamba vakarashwa kumapurazi uko nhasi unova kunotanga kutsika kuguva ravo kwekutanga kutora matambudzo kutora nhamo kutora urombo nokuti mweya womurume wakafa wakagumbuka zvikuru saka zvose zvinoitwa izvi hazvishandi dai vatanga vandogadzira nhau yekukura hundi taizovautirira maoko nokuti vana vaningi sitole vakavarasha vose nana vamunangagwa ivavo saka nhau yavari kuenda uko kundovanda kuvanhu vechipinge vanhu vechipinge futi vakavarasha onai vakachirirwa minda yose nemakidhomu uko kunana chisumbanje kunana chipanga ikose kunana kumadhaimond kachiyadzo vakachirirwa mazvinhu zvose vanhu ivavo nhasi unova kutaradza kuti tirakuita ownership tirakuvatirakundovarangarira tirakuvapavetakuvaka foundation chete mwanasikana wacho ungadi kuti unongogamutsira saka dzimwe nguva zvakada kufana nezvakaita sauro sauro wakaenda kung'anga akazviga kusvikiro remukadzi yada kundouka mweya wasamueri ashaya uye akati kounotitambudziriko saka ndozvikuita vamunangarwa vamunangarwa wakutambudza mweya wavanda vaningi sitoro wakazvizorora kare vari kumakuva since 23 years vakavigwa saka zvinhu zvakafana naizvo zviri kutaurwa izvozvo musaziteerera kana kuzvitaura zvinhu zvinonyadzisa zvinonyadzisa nyika kuti munhu wamakarasha kare zvakafana nokuti murume wakaramba kare ukatai ukabuda pachena wozoona nhasi unova kuda kutsvaga benefit kubva kunzvimbo iyoyo wochitanga kundogadzira guva rake unopenda guva rake zvose zvazvibatsire nyika yose yakatarira zvinodzidza tsitsi nyika yezimbabwe yekutambura kudai vakatora mari iyoyo vakapa vana vezimbabwe kuchipingi ukoko vavezve kuonai zvavaita vaigwira saka zvinotova maiholand izvo hazvibatsiri chinhu kuru zvinotaurwa kune vasingazivi kwete kune vanoona nevanoziva murume uya wakatambudzwa dzamara avakapati yake semunhu akatanga nemusangano nokuti hatingablemi kuti vamugave ndo vakavarasha vese vakafanana vanhu vamwe vaimba imwe nokuti vaunangawa namunangawa navese vakanga varipo nengoti nasunawo vamugabe havasipo zvakada kufana kuti takazouya zvomutungamiriri obva atawanda kuda kutanga kuremekedza vamugabe unenyengerekuti nekuti nokunokuti ndosaka makaona vamugabe vasina kuda kuenda kuyoseka nokuti vane zvioro zvakaita saka zvinhu zvose zvinhu hazvina matiro izvi.
Aiwa tinotenda vamoyo muve nezuva rakanaka. Thank you very much there to our caller. He's giving his view. He says that he's totally against what was going on in Chipinge over the weekend. He says, you know, there are a lot of people that could have made the situation better earlier on because they were in the government. The current president was in the government at a time when he's saying when Mr. Reverend Sithole was denied not given a chance to become a hero. And also, Mrs. Holland, there are many people who fought the liberation of Zimbabwe but were not honored as heroes. What should be done by the government to address this issue?
The last thing that was said in the speaker, Reverend Gandia, which was supposed to be read in Koko, the last paragraph said, lastly, in the spirit that you have recognized the Reverend for his role in the struggle, Your Excellency, we implore that your Second Republic too recognize many others who sacrificed for our liberation, including from the region, Noel Mkono, Felix Santana Mpunga, John Mataure, just to mention a few, to complete the history of our Chimurenga too, and to provide the necessary foundation that will reunite our country and propel our youth to vigorously defend and preserve the legacy. That's our last paragraph. Kumunu, we are told that before, please, we should now use this opportunity to actually say what is on our hearts. Tipa Varirana, kuti iwe usataura izvi iwe usataura izvi. We must listen to one another.
Aiwa, thank you very much there. Mrs. Holland is speaking to us all the way from Zimbabwe, and she was one of the people that actually attended the event over the weekend, and we have been waiting for Dr. Urayai Zembe and Amai Margaret Dongo, but our phone lines are really not going through. And also to those callers that gave us your numbers, we are trying to call you so we can hear your view on this issue. Mai Holland, Tombo Zukira Kwamuri, Kanamchi, Kwanisa Chindevela, I know kuti you speak Ndevele as well. Mongo Tipa Maonero Enyu in East Ndevele about the event over the weekend.
Hai nyavonga lapha nitibina uli weekend yesise chipinge sikhambe sini Reverend Ndabani Mtsele Foundation. Hai sina sakhamba ngomoya wokuthi into yonke ile sikhathi sayo, isikhathi esikhona kathesi esokuthi sokukhangelwa izilonda ezithwalwe ngabantu okweminyaka eminingi sezikhangelwa. Thina asikhangeli indawo eyodwa, abantu beZimbabwe bathwele izilonda ilizwe lonke ezithiyeneyo. Kufanele ukuthi nxa omunye esekhuluma silalelane, ngoba ekulalelaneni kwethu yikho-ke okuzaphuma esikusindawoni esithi sesibophelo esizahamba sisenza lokhu.
My Holland, if I can just take a caller quickly. Hello, caller Makadi.
Ndipo Makadi nyonke.
Ehe, tukutaura nani, muri kupi?
Ndikutaura na Kritisha Banga, tiki ndiri ku Johannesburg.
Taura itinzwe, muri kunzwa iri mudariro, munoona sei?
Ora, ndinangu kuna pakati. Angatingoona kuti wata wali kukomendi ya kuti wanano zorangarira munhu abva endi vhanhu yemunhu ari sei aioneki. Endi pane kuchienda kutaura kuti kuti bende yavakaita Ndabani Mtsele vakuzovarangarira nekuvari sei vana kupipo okuti he was the first president weptf. Waona kutanga kuorganiza achiri mutoni aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa wanda wani story. Both of them have been that issues like he needed to go under.
Thank you so much, Mukoma Maitabasa. Tinokutendai, Amaisekai Holland, if you can just round off with your last word. You're hearing some of the callers are saying that they should address the Gukura Ehundi issue first before venturing into conferring hero status to the former heroes. But give us in a few seconds your last word.
Okay. When the common stance of the Organ for National Healing, Reconciliation and Integration, we made two recommendations in 2024, but these two have not been addressed.
Mm-hmm.
The first one was Zimbabwe has gone through many, many injuries in different periods of history. And that everybody an injury must actually be heard. Because Gukura Ehundi was the latest one that happened.
Unfortunately, Senator Holland, I have to cut you off. Time is not on our side. And that brings us to the end of our show. Would like to thank all our guests. We had Senator Sekai Holland and, of course, you, the viewers and listeners at home. Signing off in Washington, I'm Marvelous Nhlanga Nyahuye saying have a very good night, Zimbabwe.